Ndinofunga kuti wa Trump nebato re Republican Party waita zvakanaka kusarudza wa JD Vance anowa senator ane makore 39 chete okuzvarwa zvinoreva kuti party yaona kuti ifambire mberi inoda kuunza wechidiki wane simba uye wane pfungwa dzimwe dzichiri kuuya itsva dzinogona kubatsira uye nekusimudzira bato re Republican Party musarudzo iri kuuya iyi mugore rino.
Tinoonawo kuti vaVance munhu aimboshoropodza vaTrump zvakanyanya kumashure uku. Munoona vachizoshanda vese zvakanaka here?
Hongu, ndinoona kuti vanoshanda wese zvakanaka kuti vabudirira mukutungamira nyika yeAmerica. WaTrump chavakakwanisa kuita ndechekuti vanoramba vachitaura zvavanoramba vachitaura vachidzokorodza vachidzokorodza. Kana dai zvimwe zvacho zvisiri zvechokwadi zvinozopedzisira zvechokwadi munzewe dzevanhu uye mumaziso evanhu. Saka waVance wakazogutsikana kuti waTrump wanokwanisa kuva iyo munhu anowamiririra kana kuti anotungamirira nyika yeAmerica, nekuti matauriro aTrump anorangidzira sekuita kunge ndiwo wega wanokwanisa kutungamira pasi rino rese kana nyika ino yeAmerica. Saka ndinovimba kuti waVance wakagutsikana uye hawana ba kunyunyuta kwavainako mukati mepfungwa, mukati mendangariro kuti waTrump wanokwanisa kutungamira.
Mapatowo ezvematongerwo enyika kuZimbabwe angadzidzawo zvipi?
Chandinokwanisa kuona ndechekuti mapato ezvematongerwo enyika kumusha kana kuAfrica nepasi rose wanofanira kuona kuti pane here wechidiki vari kupinda muutungamiriri, muleadership, wanokwanisa kuzounza dzimwe pfungwa itsva, pfungwa dzinosimudzira bato ravo kana pfungwa dzinosimudzira nyika yese. Saka Republican Party yaita zvakanaka kuunza munhu wechidiki ane 39 years kwaakuziva kuti remangwana repati iyo rinenge rakajeka